This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 11 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vaimbova varwiri vehondo yerusununguko votarisirwa kupiwa mari dzechikoro dzevana vavo zvichitevera musangano wavo wavakaita nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Vana chiremba vanga vachiramwa mabasa vanodzokera kubasa mushure mekunyorerana zvibvumirano nehurumende.
Hurumende yokurudzirwa kusimudzira kushandiswa kwemapiritsi eTruvada senzira yekurwisa HIV.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mapurisa audza mumwe munyori akanyura mashoko anonyomba mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti azvisvitse kumapurisa mangwana. Mukuru wemedia center vaNS Mudzengi nevamwe vavo vaviri vakadaidzwa nemapurisa svondo rapera. Vakadaidzwa ndokuzobvunzurudzwawo nemapurisa. Media center inoburitsa bepanhau repadande mutande reZimbabwe Sentinel. Zvinonzi mapurisa akabvunzurudza vaMudzengi kwemaawa mapfumbamwe. Rwendo runo mapurisa asheedza zvakare vaMulondozi Ndlovu vanonzi ndivo vakanyora nyaya yekuti paive neurongwa hwekubhombwa kwenzvimbo inochengeterwa mukaka nekambani yemhuri yemutungamiri wenyika. Pasi pemutemo yakadzikwa muna 2002 imhosva huru kuzvidza mutungamiri wenyika. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti kubva muna nyamavhuvhu gore rapera rabatsira vanhu vanodarika zana nemakumi maviri vakasungwa mushure mekuburitsa mashoko padande mutande reFacebook neTwitter. Mukupera kwesvondo vaMugabe vakaudza vatsigiri vavo kuti hurumende ichaomesera vose vanoshandisa internet zvisizvo.
Vana chiremba vachangopedza zvidzidzo zvavo vanga vachiramwa mabasa vanonzi vakadzoka pamabasa mushure mekunge vazosaina magwaro ekupinda pamabasa avakanga vachiramba kutambira vachiita ichikora kodzero dzavo. Mumwe chiremba anoruziwe nezviri kuitika audza Studio 7 kuti vana chiremba ava vakatanga kudzokera kumabasa mumwe nemumwe kubva nechipiri chesvondo rapera, izvo zvakazoita kuti vamwe vatorewo danho iri sezvo pakanga pasisina kudhonzera pamwe. Mumwe chiremba Dr. Martin Mulilo vanotivo ichokwadi kuti ndizvo zvakaitika, asi vanoti nekune rimwewo divi vana chiremba ava vakanga vaona kuti magwaro akanga avandudzwa nehurumende aya akanga wapawo zvimwe zvezvinhu zvavanga vachichemera kuti zvigadziriswe kuti vakwanise kupinda mumabasa. Kudzoka pamabasa uku kwave kurevawo kuti zvipatara zwakaita seHarare Central neMpilo Central, izvo zvakanga zvambovhara mativi anosvikira varwere, zvave kuzoshanda zvizere. Mukuzeya nezvenyaya iyi, ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Mulilo pamusoro peizvi.
Chokwadi chiremba vedu vakadzokera kubasa. Vakataurirana vakaona kuti vakanga vachiaora mudziyo guru yamadzedu, vamagoma edu, vamadzimai edu vanga vachiisa muzvipatara.
Mune zvamanga muchinyunyuta nazvo zvaiita kuti vana chiremba varambe kusaina magwara ekupinda mabasa kana kuti maemployment contract, zvakagadziriswa here izvi?
Saka neimwe nzira muri kureva here kuti madzokera kumabasa naurirano nevashandirwe dziri kuenderera mberi pamusoro pezvinetswa izvozvo?
Naurirano dzinoenderera mberi asi zvinhu pari zvino vanhu vakaomerana kuti ngatimboendai tinoshanda tibatsire hama dzedu kana maurirano zvichazoitwa zvichazoitwa kuti mberi tichagara pasi zvichiongorora kuti tikandira pasi kusimudzira panyiki zvedu zvichagadziriswa.
Pane vamwewo vana chiremba vataimhenge tichinzwa kuti vakanga vanzi nehurumende vachatorerwa matanho zvikuru vekuzvipatara zvakaita semupilo vainzi vakanga vambovhara zvimwe zvikamu. Vachiri kuenderera mberi here nekutorerwa matanho?
Matokoiwa akangogumira kutaurwa kwaizvozvo kuti vaenda kutora matanho asi vame nekutaurirana katinoita hama dzedu dziripo hapana kati kwaitika pari zvino takangomirirawo kunzwa kuti pane zvichazoitwa here.
Vanga vari Dr. Martin Mulilo vari parunhare muHarare neStudio 7.
Hurumende iyo iri kuti haina mari yekubhadhara vashandi yakwanisa kuburitsa mari inosvika madhora mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mana yekubhadhara mari yechikoro yevana vevakarwa hondo yerusununguko. Hurumende kubva muna 2013 yange iri kutatarika kubhadhara mari idzi. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti zviri kuitika munongedzo wekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vatotanga kuedza kutsvaga rutsigiro musarudzo dzemuna 2018. VaMugabe vakatarisana nedambudziko rekunetsana kuri kuitika mubato ravo kuti ndiana achatora chigaro chavo, nzara yapfunya chisero munyika uye upfumi hwenyika uhwo hwaenda kumawere. VaMugabe vanosimboona rutsigiro rwakasimba kubva kune vakarwa hondo yerusununguko, asi iko zvino ukama uhwu hauna kumira zvakanaka sezvo vamwe vevakarwa hondo ava vari kuti havasi kufara negwara rotora bato reZANU-PF. Hurumende iri kupawo vakarwa hondo ava rezinesi rekuvhima mhuka kumatetetsi kuVictoria Falls uyewo zvikamu gumi nezvipfumbamwe kubva muzana kukambani ichange ichigadzira mabhazi munyika yekuChina inonzi Power Zimbabwe Limited. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia tikatanga nekuvabvunza kuti vapiwa here mari dzechikoro idzi.
Inini semunhu semember yeassociation handina information yekuitika kwazvo chaiko chaiko kuministry. Irwo rworuzivo runonyanya kuwanikwa nevanhu vanoshanda kuministry. Nebepa racho ndatozonzwa imimi kuti Sunday mail, ndandisina kuriwonawo imimi richitaura izvozvo.
Saka mungazi here kuti vanenge vachinyatsopiwa maridzi ndianani chaizvo, vazukuru kana kuti vana chete?
Kana mukati vazukuru mukureva vazukuru vemavo veterans here kana kuti vana?
Vazukuru vemavo veterans vanobatsirwawo here kana tichitarisa mari dzechikoro?
Ini vandinoziva vana vemavo veterans.
Tichitarisawo tichienda mberi, vamaiya vamwe vari kugunun'una munyika umu kuti vakarwa hondo vanenge vaingonyanyotarisa zvido zvavo kunyanya, vasingatarisiwo kuti nyika zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Munoti kudini mashoko iwayo?
Isusu hatisi bato rinopikisa hurumende iripo, asi ndisu varidzi vemusangano wehurumende iripo. Saka kuti masoko akadaro atarisirwe kubva kwatiri anogona kushayikwa nekuda kwekuti isusu ndisu hurumende yacho, uye kuti ndinofungidzira kuti mutungamiri wehurumende iye akatungamirira zvemuhondo yechimurenga akazvipira kugadzirisa matambudziko api naapi zvavo atingazosangane navo sevaridzi vorusununguko.
Vamwewo ndo vari kuti izvi zvaakuda kuitwa zvekuita kunge hurumende inoda vakarwa hondo nekuti paakuda kuzoitwa sarudzo muna 2018. Mungawirirana nazvo here?
Ndigoni kuwirirana nazvo nokuti ndinofungidzira kuti vaMugabe vari kurevesa kana vachiti vari kuda kutibatsira vasina chimwe chavakatarisira chingava chinozoitika muna 2018. Inini ndo maonero angu, ndoona sevari kurevesa.
Pane mimwe misangano here yazoitwa kubva zvamapedza iwo musangano mukuru uyu kuti inge muchizadzikisa zvimwe zvamakasunga ipapo?
Tingabva tanyanya misangano yacho yaakuita day a day. Tamboti timbozora tichidzeya zvatakataura nezvazvo nokuona kuitika kwazvo muzviito chete, ndo zvatamboti tiita, hapana mimwe misangano.
Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare.
Tichiri pane zviri kuitika muZanu PF, amai Victoria Chitepo vakashaya nemusi wechishanu vatarwa segamba renyika nebato ravo reZanu PF. Amai Chitepo avo vaive mudzimai vamushakabvu Herbert Chitepo vari kutarisirwa kuvigwa kumarinda eHeroes Acre nemusi wechitatu.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Banga guru remuKenya riri kutora matanho akaomarara ekuranga mabhanga ari kupomerwa mhosva yekutyora mitemo inobata kukwereteswa kwemari mumabhanga. Nemusi wechishanu, mapurisa akapa magwaro kumabhanga masere ekusunga mabhanga aya achipomerwa mhosva dzekukweretesa vanhu vemakambani mari zvisiri pamutemo.
Zvakanga zvisiri nyore kuvaimbi vapfumbamwe vechidzimai vekuIvory Coast kuti vatange basa rekuimba rinowanzoitwa nevanhurume chete. Asi chikwata chavo Bela Mondo chava nemukurumbira zvikuru muAbidjan uye chiri kukokwa kune dzimwe nyika. Chikwata ichi chakatanga muna 2007 panguva iyo muvambi wechikwata ichi Priska Alu aidzidzira zvemimhanzi. Chikwata ichi chinoimba nziyo dzemusambo wereggae, funk, pop nemimwe misambo. Chikwata ichi chatsikisa damba refu racho rekutanga, chakatsikisa damba refu rekutanga muna 2013 uye pari zvino chiri kugadzirira kuburitsa damba refu rechipiri.
Nyanzvi munyaya dzekurwisa HIV AIDS dzinoti kunonoka kushandiswa muZimbabwe kwepiritsi re-pre-exposure prophylaxis kana kuti PrEP iro rinonzi Truvada kuri kudzosera nyika shure munyaya dzekurwisa HIV AIDS. Patisha Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Piritsi re-PrEP iri rinoshandiswa chete nevanhurume nevanhukadzi vasina utachiona asi vari panjodzi huru yekubata utachiona uhu. Piritsi iri rakatanga kubvimidzwa kushandiswa muna chivabvu gore ra2014. Kunyange hazvo nyika dzakabudirira dzakaita seAmerica, piritsi iri rave kutowanikwa nyore. Zimbabwe ndeimwe yenyika dzisati dzatanga kushandisa piritsi iri, iro rinogona kubatsira zvakanyanya kudzikisa kutapuriranwa kweHIV and AIDS. Imwe nyanzvi munyaya dzeHIV and AIDS, Muzvare Anamiti, vanoti shuviro yavo kuti hurumende imhanye mhanye mukuona kuti piritsi rawanikwa munyika kuitira kuti vanhu vakawanda vazvidzivirire.
PrEP ipiritsi raunonwa kamwe chete pazuva rinokwanisa kudzivirira kuti usawane utachiona hweHIV. PrEP inoshanda kuvanhurume, inoshanda kuvanhukadzi. Yakaongororwa ikatoonekwa. Yaongororwa kudaro yakatobvuma kushandiswa kune dzimwe nyika, iri kutoshandiswa kune dzimwe nyika. Zvakadaro zvekare, WHO, World Health Organization, boka rinoona nezveutano pasi rose, yakati PrEP inokwanisa kushandiswa kudzivirira utachiona hweHIV. Saka tiri kuti hurumende dai yakwanisa kumhanya mhanya, yakwanisa kuti vamwe vanhu vanokwanisa kuzonge vachiwana mukana wekuona HIV, vakaita sevechidiki vasingakwanisi kushandisa makondomu, vawaniswewo mukana wekuti vaone PrEP iyi.
Vacha mumashoko vanoshanda nesangano reGlobal Advocates for HIV Prevention. Sangano iri rinoshanda zvakanyanya nehurumende munyaya dzeutano nekurwisana nedenda reHIV and AIDS. Vamashoko vanoti piritsi rakakosha zvikuru kana Zimbabwe ichida kubudirira munyaya dzeutano.
Tichiri kushanda kuti paitwe yatinoti policy, paite nzira yekuti ione mashandisirwo aro. Harisati for now harisati rako kuti munhu anoridadi ariwane. Saka zvese izvi zvichiri kudi zvichiri kuitika.
Vamashoko vanoti mitemo ichazoiswa nehurumende yeZimbabwe ndiyo icharadza kuti piritsi richazopuwa pachena here kana kwete.
Kana kuri kuti zvazvo mutemo wazovepo wekuti rishandiswe kudzivirira HIV. Kuwanika kwaro for now mutemo uyu ndochabata kuti richawanika sei. Asi chandoda kuti vateereri vanzwisise ndechekuti rinenge richishandiswa piritsi rinenge richishandiswa nemunhukadzi kana munhurume. Atestwa HIV uye akaoneka kuti ari HIV negative. Saka kwarichawanika kunofanira kuva kuri kunzvimbo dzekuti munhu uyu anokwanisa kudi kutestwa for HIV. Zvasiyana manje nekondomu rekuti kondomu ari HIV negative or ari HIV positive vanogona kungodi kushandisa.
Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezveutano mune mumwe musangano vaOwen Mugurungi avo vanoona nezveAIDS neTB mubazi iri vakamboudza vatori venhau kuti kunyange zvazvo sangano reWHO rakatema zviga zvitsva munyaya dzekurwisa HIV, Zimbabwe inozokanganisika pazvirongwa zvayo nekushaya mari yakakwana. Vakatsananguravo vakati apo dzimwe nyika dzave kutsvaka nzira dzekudzivirira vane mikana iri pamusoro yekubatira HIV neAIDS, Zimbabwe ichitori kunetsekana nekuona kuti vese vane utachiona vave pamishonga. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kuondomoka kweupfumi nekubooka kweumwe yenyika kunogona kukonzera kuti Zimbabwe itore nguva yakareba isati yashandisa PrEP senzira yekuti vanhu vazvidzivirire. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Patricia Mdadigwa.
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti dare reparamende rinofanirwa kuziya zvizere nyaya yekutsakatika kwavaita idzamara nevamwe vava nemakore vasingazivikanwi kuti varipi. Vadzamara vakasvitsa gore rimwe chete nemwedzi nemugovera wapfuura vatsakatika uye vanorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende ine chekuita nekutsakatika kwavo. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza ntungamiri Nkomo weStudio 7 kuti paramende ngaipindire munyaya iyi uye nengo dzezano PF hadzifanirwi kutadzisa kutaurwa kwenyaya iyi mudare.
Tiri kushikana zvikuru nezviri kuitwa nemaMPs edu muparlament. Nyaya yavari kuita pakada kuuya vachamisa nemotion yekudibeta nyaya yavaita idzamara vari kushayikwa. Takaona vamwe MPs vachibuda muparlament kana kuti nhamba isakwane kuti vaite debate that motion. Zvinhu zviri zvakatoti shokawo zvikuru zvakatikachamadza kuti ndozvinoita here vanonzi vanomirira vanhu. Parliamentarians maMP edu anofanira kuziva kuti hawasi kumirira mhuri dzavo muparlament, hawasi kumirira vana mukoma wavo kana madzimai avo, vari kumirira wana weZimbabwe. They are representative of the people. So kwadzamara mumwe wemunhu chezvarwa cheZimbabwe kana mhuri yavo ichitambudzika ichishushi kana kuti mwana ari kupi kana mudzimai wavo kana vana vavo nokutenda nanenyasha vachitambudzikira baba vari kupi, maMPs edu anofanira kunge ari kukoshesa nyaya iyi oti nyaya iyi isazeiwe isataurwe. Izvozvo zvatipindira nazvo zvinotirwadza and tinonyunyuta nekupopota nezvinhu zvakadaro. Saka tiri kuchema kukumbira kuti maMPs edu ngaremekedze nyaya yekutaura nyaya yavadzamara irambe ichizeiwa, tizive kuti vadzamara vapenyu here kana vasiri vapenyu. Kana vasisiri vapenyu voudzawo kamhuri yavo sezvakataurwa nedare reHigh Court waDavid Mangota last year muna March 2015.
Muri kutaurawo nekutsakatika kwevamwe vana navanyama nana Chizuze, mungati here nyaya yekutsakatika kwevanhu iyi inyaya yatsika yamagariro muZimbabwe?
Izvo ndozvataita yaitaurwa nawamasipula story kavaya vaimbodzisa kuUniversity of Zimbabwe inonzi normalizing the abnormal. Takatozvijaidza kuti zvinhu zvinofanira kuitika kuitwa. Vanozviita vacho vanotofara nekuti vanoziva kuti hapana zvavanga vachiitwa. Kubva pawakatora wapo Chizuze muna 2012, kubva pawakatora Muzvare Justina Mukoko wanana Chinanza wana mudzimai nemukadzi, pawakatora naAnderson Manyere, pawakatora kamukomana kadiki kaya kakazonzi ndoka World's Youngest Terrorist Nigel Mutema Gau 2008.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunare nantungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare.
Mumwe musikana wechidiki anga ari kushanda semusikana wemumba kuKuwait uko anga achibatwa semuranda anoti akakwanisa kutiza nezuro mushure mekuwana rubatsiro kubva kumuzinda weZimbabwe uri munyika iyi. Muzvare Chiposa nyika vanoti shuwiro yavo ndiye kudzokera kumusha. Pari zvino vari mushishi yekutsvaga mari yekutenga tikiti sezvo mhuri yavo iri kumusha isina chekubata kuti ivabatsire. Muzvare Sanyika vanotiwo vakawana basa ravo kubva kune mumwe vanoita zvekubatsira vanhu kana kuti maagents muHarare asi vachinyeperwa kuti vainge vachizotambiriswa mari svinu asi pavakasvika kuKuwait upenyu hwavo vakatanga kuvaomera sezvo vainge vachibatwa sechikorobo. Mavhilas Mutanganya uye weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Sanyika kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Ndakazofunga kutiza ndakazokwanisa kuwana aigara passport yangu saka ndakazongofungawo kutiza mubva ndaenda kuZimbabwean Embassy.
Zvakafamba sei kuti uzofunga iwe kuti waakuda kuita zvekutiza?
Ai, inini magariro achona ndaita anga asingaite maconditions achona long working conditions yazi ndaikwanisa kana kudyiwa kana ka one madhamu vanga vasingataure neni zvakanaka nguva dzisaimuga vachingondishaudza plus basa rachona ranga rakandiwandira ndanga ndisingarikwanisi.
Ibasa ripi rakazonyatsoti ufunge iwe kuti aiwa ndaakukanda mapfumo pasi usati watombopiwa kana pei yako yemwedzi uno?
Ndaikina 15 rooms every day ndichichengeta vana 5 vaenda kuchikoro. Saka ndaimuka na 5:30 ndivagadzira vaenda kuchikoro ndosara ndichitsvaira ende ndaishanda ndiri 1 panga pasina kana mumwe munhu andaishanda naye. Madhamu vangu vaikwanisa kana kuti zvimi maropa ava yai kuperiodi zvinhu zvavo zvavanenge vashandisa kumaperiodi mapedi amba ari spoiled vainditi zvimi ita hand wash ofuchinini pavakanditi ita hand wash ndanga nditori nechironda maoko wachifu kana vanga vaine chirwere ini ndaikwanisa kuonawo chirwere. Saka ndakatovaudza kuti ini handikwanise ndikaramba vakaatempta udao ndirova asi havana havo zvondirova aiwa inini hangu situation yasingakona kuti haiite ndimo ndafunga hangu kutiza.
Saka wakazobva pamba apa rini uyezve wakabva sei?
Ndakabva nezuro makuseni ma6 ndakangoti ndichingopedza kugadzira vana vechikoro nekuti ndanga ndaona paigara pasipoti yangu pandaikirina murumu yemwana. Saka ndakangoti pandakangopedza kungogadzirira vana vechikoro vachingobuda na 6:15 saka vakasiya gedhi rakashama hameno makamera avo anga ari pasi akamanejawo mwari vakangopinjisa ndakabva ndangopekawo kamona kangu kadiki diki chibva ndatobuda. Saka ndanga ndine mari yandanga ndinayo bva ndangokurosa road mandatsvaga cab munewecab vanangomba address yekuembassy vandatokwira bvato ndisvika chii kuembassy vangomirirawo mari dzematikets izvoni daitangowanawo mari vari kumba havana mari handidi kunyepa kuti vangakwanise kunditengera because vanga zvinzi tiketi rachona $600-$700 kuende kumba.
Avo vanga vari muzvare Chiposa nyika vachitaura namavhilasi Mutanganya uye weStudio 7 vari kuKuwait.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu pindai mudariro. Chatinotaura nevechidiki, ini ndini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa chedu tine hurukuro navasungano chitsine, mukuru wesangano reZimbabwe Allied Youth in Mining, uye wachitungamira sangano reZimbabwe Youth Council. Makadi mukoma sungano.
Maita basa nekuwa nesu pachirongwa chini.
Sesangano, munobatsira sei vechidiki?
Zimbabwe Allied Youth in Mining Organization. Tiri kuedza kubatsira vechidiki kuvaonesa mikana irimo mumining sector. Kuti izvo kana vachinge vakuda kutanga kuchera zvicherwa kubva paprocess yekuregister mine yavo kusvika pavachanotengesa zvavanenge vachera, tiri kuvabatsira kuti nzira dzose idzodzo dzinoitwa sei, yatingatiyo muchirungu capacity building.
Ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo sevechidiki?
Sevechidiki tiri kusangana nedambudziko rekushayikwa kwemichina yekushandisa pakuchera zvicherwa. Zvakare vechidiki vane dambudziko reruzivo, hatina ruzivo rakakwana mukuchera zvicherwa kwatiri kuita. Rimwe rekupedzisira dambudziko ratingati tiri kusangana naro ndiro iroro rekuti hatina kwekutengesera zvicherwa zvedu nemutengo wakanaka. tinotarisirawo kuti hurumende itiwanise mari dzinoita kuti tenge michina yechizvino-zvino inotibatsira pakucherwa zvicherwa. Zvakare hurumende yoisa pekudzidzisa padhuze pedyo nekwatinochera zvicherwa zvedu, kwakafanana nekunana Guruye, kwakafanana nekunana Kwekwe Sidovera, kuita kuti tidzidze tichichera pamwe chete ipapo.
Makambani anoita zvemigodhi angaite sei kudzivirira njodzi?
Isu sevechidiki tinoti izvo kumakambani ari kushanda mune zvemigodhi ngaawane nzira dzekuprotekta upenyu hwevari kushanda mukati memigodhi iyoyo yatinotiyo environmental health and safety in mind. Tikutaura izvo kuti kana vanhu vachipiwa zvokushandisa vachipinda mumigodhi, ngavapiwe zvokushandisa vachibuda mumigodhi imomo, vatariswe utano hwavo kuti hunoenderana here nemashandiro anodiwa mumigodhi iyoyo.
Mubvunzo wekupedzisira, ndeapi mashoko amungade kusira vechidiki panyaya yechirongwa chokuendesa hupfumi kuvatema?
Mashoko angu ndeyekuti isu sevechidiki tiripo kutsigira nyaya yeindigenization nekuti inotiwanisa hupfumi. Tiripo zvakare kuti tibatane nemakambani ari kuuya ari kubva kunze kwenyika nemamwe ari kutangirwa muno muZimbabwe.
Avo vanga vari Mukoma Sungano Chitsine, vanoshanda nesangano reZimbabwe Allied Youth in Mining Organization. Ndini Chioneso Jani, tosangana zvekare mangwana.
Munhau dzedu dzemitambo, chikwata chenhabvu chemamite warriors chiri pamutamba rakede nemafaro. Panguva iyo mutevedzeri wemurayiridzi wedynamos Gift Muzadzi akamirawo panguva yakaoma. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kusati kwapera gore apo mamite warriors akabudirira kuenda kuma 2016 Rio Olympic Games, chikwata chenhabvu chevanhukadzi chichawedzera imwe peji munhoro ndoyekubudirira kwavo mushure mekurova Zambia 3-2 nezuro ndokukwanisa kuenda kuma 2016 Africa Women's Championships. Chikwata ichi chabatana nezvimwe zvikwata zvenhabvu zvevanhukadzi 15 izvo change zviri kumakundano akakosha aya kuCameroon kubva musi wa 19 Mbudzi kusvika musi wa 3 zvita mushure mekukunda Zambia 4-2 mumitambo miviri. Panguva ino iyo yatiri kutaura, mamite warriors ari kuitirwa mabiko negurukota rezvemitambo wamakosini Hlongwane mune imwe hotera muHarare. Asi apo mamite warriors ari kupemberera, mumusha meDynamos mune mhere-mhere mushure mekunge vatsigiri vechikwata ichi vakamuka chibhebhenenga mukupera kwesvondo, vachivedzera kuti mutevedzeri wemurayiridzi wavo Gift Muzadzi asiyiswe basa. Vatsigiri ava vari kupomera Muzadzi mhosva yekufurira vatambi vedhimbare kuti vasatambe nemazvo kuitira kuti vadzingise Paulo George Silva basa, uyo akatorwa kubva kuPortugal kuti araridze chikwata chine mukurumbira ichi. Muzadzi naSilva havawirirane zvachose zvekuti vakambobatana-batana kaviri apo chikwata ichi chaigadzirira mitambo, asi vanotevera chikwata ichi vaimba vachiti pamberi naSilva. Izvi zvakaitika mushure mekunge Dynamos yaita mangange 0-0 netriangle mumutambo veruzhinji. Vanofunga kuti Dynamos yaifanira kuve yakakunda, asi vatambi vavo vaive vasingatambe nemwoyo wese sekutaura kwava Colin Divala panyamba.
Tumasapotaza kuti Muzadzi ngaaende nemhaka yekuti chii ari kuinfluenza certain players vada kusapotesha coach. Coach akutadzwe bhora so far inazanambona kutadzwa kwakaita.
Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzehutano munyika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vaimbo vevarwi vehondo yerusununguko votarisirwa kupiwa mari dzechikoro dzevana vavo.
vana chiremba vanga vachiramba mumabasa vodzokera kumabasa.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessings ulotokusiyai mina Chris Gande namavelasi Mhlanganya uye munhau dzechirungu.